Tarasikirwa ne mumo wedu tarasikirwa na baba tarasikirwa ne tamba vamatombo munhu akagara kumusangano kwenguva yakati rebesei yo ma pioneers elepa movement Zimbabwe katikana kuti vanhu vekutanga anga asatangita president wezcp patakaforma zcp kuma 1980s asinde muno wacho anga aripo kuleadership yemaaffiliates patakaforma zcp yo saka munhu akagara achimirira vashandi upenyu hwake hwese vamatombo vakarasikirwa nevasa ravo vachirwisa kana kuti kumirira nyaya dzevashandi saka akaita victim panyaya dzokumirira vashandi saka kushayika kwake kuona kuti tinenge tatorasikirwa nemunhu anga achibatsira pakupa advice kuti zvinhu izvo zvinofambiswa sei kune ava vari kukura tine urombo kumhuri yavamatombo hama neshamari nelabour movement yese muzimbabwe kuti vamatombo azotisiya akasimba zvake achine pfungwa dzokuti avatsire vashandi saka tiri kutorwadziwa nezvaitika izvi
saka vashandi vari kubatana sei nemhuri mukuchema vamatombo apa
kubva makuseni vashandi vaiuya nekuwanda kwavo kumba kwake patanzwa nyaya iyo nezviromanheru makuseni vanhu vaedza kuenda kunovatsira nekuwanda kwavo masikatano tapedzisira vachigadzirira kuti vaperekedze mutumbi vakananga kunyanga ndiko paaenda kunovigwa